Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 3/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti vari kugara vakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Dr. Mnangazira vanoti muZimbabwe hamuna kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mnangazira avo vanoti vanhu vashanu chete ndivo vakambogara muchipatara cheWilkins muHarare asi vakawanikwa vakachena.
Cherine gurupu rekutanga vakufanira kugraduata kubva pasurveillance iyoyo, takatotanga kuvaona musi wechishanu musi wa28 nekuti vakanga vatopedza 21 days dzavo dzesurveillance. Saka tiri kuti vamwe vachipindawo musistemu yacho, vamwe vachibuda kana vakwanisa mazuva achiri kuitedzana navo akwana. So kana tisina kugutsikana kureva kuti kana paine zviratidzo zveurwere pamunhu abva kuChina kana rimwe dunhu ezinema confirmed cases of coronavirus, chindiyo vatiri kutivapfuure nekuWilkins Infectious Disease Hospital. Mumazuva mashoma ari kuteera vekubulawayo kuton groove vachange vagadzirira zvakare kutambira vanhu ivavo, nekuti havasi vaenzi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kungouya sekuHarare. Tine maports of entry tingati masere atinoti ndiwo ari major ari kudhila nevanhu vanenge vafamba rwendo rwekubva kuChina kana mamatunhu ari kuripota coronavirus. Nekudaro kana paine kakusagutsikana maringe neutano emunhu abva kunzvimbo idzodzo, tiri kuti ngavapfuure vachionekwa nevakatrainwa case management yecoronavirus, vowana mukana wekutestwa kuburikidza nekutoendesa specimen kulaboratory. Izvozvo ndo zvinoita kuti tigutsikane kuti zvechokwadi munhu haana utachiona hwecoronavirus.
Zvii zvamungadawo kuudza vana veZimbabwe nezvechirwere ichi, vanofanira kuita sei kuti vagarewo vakachenjera?
So tinotenda neiwoyo mukana wekuti tifudze mashoko kumhuri yeZimbabwe kana vamwewo vari muZimbabwe vasiri maZimbabweans kuti coronavirus sekunzwa kwatiri kuita nemaripoti atiri kuwana chirwere chakaipisisa zvikuru, asi chinodziviririka kuburikidza nematanho atinogara tichingotaura, nekuti personal hygiene, respiratory hygiene, uye kuti kana munhu akarwara akurumidze aonekwa chirwere chisati chagodza. Kana tokuti personal hygiene iko kugeza maoko, tikuona kuti vanhu vazhinji vari kungoshingirirana nemamaski hongu izvi idroplet infection inokwanisa kufema. Asi chikuru kuchengetedza nharaunda dzatiri, uye kuti vanhu vasagare vakamanikidzika vakawanda panzvimbo diki.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Mnangazira, vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandu vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira zvaro mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe nevanomirira vemigodhi veChamber of Mines, asi richiti mari iyi ishoma zvekuti iraramise vashandi vemigodhi vanonzi vakabvuma kuwedzera vashandi vavo mihoro, izvo zvakakwidza zvichakwidza mushandi wepasi kubva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mashanu pamwedzi. Mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaandodha Nastole vanoti mushandi akawedzerwawo mari ichibva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana anenge awanawo pekutangira. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kutambira kana kusatambira ndo zvinenge zviripo, asi tinenge tichitaura kuti mari iyoyo maybe munhu akawedzegwawo mari ichibva kuma1200 toenda pa3400 inenge iri starting point kumunhu iyeye anga achingowana mari shoma shoma, anonatsa kuti zviri nani because aita maybe 2 steps ahead, but mari iyo haimbokwani zvachose. Tichingotarisa kuti mari ikwani.
Ya munoti imi mari inokwana inenge iri mari vastori?
Ya kana chiti mari inokwana tikatarisa background kakuti vanhu pavanga vachihora mayusa avo ka mari yapa yakachinjiwa kwauya SI 142 yaka mari yakangochinjiwa zvekadzosewa kumabhondi iyo yanga iri mayusa. But ndiri kuti kana kune munhu anga achihora kanati $1000 iri yusa, mari kana yakonvete kana pa10,000 zvinoita zviri nani because teta reita mari iya pane kutingwedzosera iri 1:1 kubhondi iyo yanga iri kuyusa. Saka munhu akatangira kana kuma10,000 ka zvingatombovawo nani.
Imi sangano renyu riri kupindawo here munhaurirano dzemihoro idzi?
At the moment hatisisi kupinda kunyaya dzemanegotiations because kune zviri kuitika, kune politics dziriko ikoko, but tiri kurwisa kuti tipinde zvekuti anytime tinenge tiripo kune politics dzezvitambika.
Saka imi zvamunenge muchishuwirawo kuti dai zvaitirwa vashandi zviri kuzotambirwawo sei, munozvisvitsawo sei kumushandirwi?
Isu zvatiitawo tazani zvekuti chetu taisa macompanies ndo pachinegotiatiwa panhingirikini uku NEC ka, but tikaapproachawo macompanies taura nawo kuti chionai wanira vamuri kuita chiona kuti mushandi ari kutambura sei, ndo zvatetsita idzaiwo kusvitawo mushandi apo. Saka vakatenda ivavo ndo zvichinzi kana chero NEC mari inenge yawedzegwa iyoyo vanenge vachitiwo the sky is the limit, kana employer achikwanisa kuwedzera nendarika ipapo anowedzera. Saka isusu tichitaura nemaemployers direct.
Sangano renyu vatole rine nhengo dzakawandawo zvakadii?
Ya nhengo dziripo dzakati wandei because ngatiasai zvino kuti tine nhengo dzetina Zimplus, Unki, Wange, Kumimosa tichina. Saka vanhu vatinawe zvino ya over 10,000 but we still need more because makambani mazhinji madiki akadownsize akadzinga vashandi, saka ari kunyanya kuoparaita ndo ati kudhila nawo izvezvi, ndosaka mtona namba yedu isina kunyanya kukura.
Ndeapi mamwe matambudziko ari kusanganawo nevashandi vemigodhi parinhasi?
Ya ndika dambudziko hombe ndiroro remari plus migodhi haisi kunyatso maconditions avari kushanda nawo haasi kugutawo vashandi, vanenge vasi kunyatsotarisa nyadzi welfare yemushandi kuti mushandi ari kushanda sei, ane zvishandiso zvakakwana here pabasa. Saka anesina zvinoita zvakakwana pabasa zvogona kukonzeresa zvirwere vakaita vana nyumokoniosis, vana TB, because kana vasingacheki vashandi vaya regularly atisi mamedical checkups aya munhu iye anorwara, zvokuti kana abuda basa zvezvi munhu iye hamburarami kwenguva. Kazhinji vanhu vemugodhi akangobuda basa chete anongopedzana na 3 months, 4 months vadofa because anenge afanira chirwere kwemugodhi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodha Nastole vari parunhare kuzvishavane neStudio 7. Sangano rinomirira vanhukadzi nekurwira kodzero dzavo reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti zvinhu zvese zviri kunetsa munyika zvinobata madzimai nevasikana kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nguva yekuti vanhukadzi vatungamire yasvika sezvo Vari kutonga vachitadza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa vechikadzi muzvarede wavati vechidzimai nevasikana vave kuda kuzvimiririra vachiti vanasikana vanofanira kuiswa mberi uye vapihwe mukana wekutungamira. Regai tinzwe maperero aita hurukuro yedu namuzvare Stavile Dewa.
Tikatarisa proportional representation PR system E. Iri kuti out of the 210 my seats aripo kuconstituents. Pari kufanira kuedwa 60 mamwe masits aya atinoti isusu ndeye mumhepo haexisti masits aya sezvanambotaura zvekuti maMPs acho haana access kuCDF haana access kuconstituency maconstituencies acho akakurisa its very difficult for madzimai kuti ashande umu asi isusu tikati within the 210 maconstituencies atinawo let's reserve kakota within those 210 izvo zvinyika yedu haina mari we cannot continue extending parliament tichibhedhena the fiscal city bedena my taxpayers mari avechitorwa chinotengera vanhu motikari nema ma salaries nema allowances ema MP isusu ngatitokatai instead of kuto increase ma members of parliament edu atinawo
izvi munoda kuti zvigadziriswe sei.
Ndopa tuku proposal kuti kana tichida kukontinua nekota kota yedu ngaichibva pa 30% ende pa 50% tichiweka on ma modalities ekuti toreserva sei ma seats 105 muparliament and half of 1958 kulocal government kana tichakwanisa kuita proportional representation tichizanganisa ne first past the post as long as zvichitibatsira kuachiva gender equality ngatiitei izvozvo.
Madzimai ari muparamende ari kukutsigira here mune zvamuri kuda kuti zviitwe?
Sezvamunoziva kuti it's very difficult kuti tibude neone position yemadzimai agara arimo muparliament because problem yatiri kuita ndekuti semadzimai hatisi kutarisa the bigger picture. Ukaengeja mudzimai aripo izvozvi papr anokudzwa kuti ari kuda kuti pr iextende because anenge achiona iye ariye aripo but haasi kutarisa kumberi uku kwatiri kuenda kuti tiri kudawo vamwe vakadzi ende vagara vacho varimo vashoma kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zveconstitution tiri kuitira vana vedu tiri kuitira hama dzedu sisters edu tikuitira shamwari dzedu saka isusu ngatiregei kuva selfish as madzimai kungoti ndini ndirambe ndiripo ngati opene ma opportunities anoallowa kuti instead of getting 30% of women in parliament we can actually get 50%.
Icho chamunonyanya kushora pa proportional representation chii?
Izvo zvitikatarisa pa ma statistics chayo PR yauya iyi mu parliament namba yemadzimai iri kutoita shoma iri kuelectwa kuma constituencies instead of kuwedzera. Muna 2013 vakadzi vakaelectwa vanga vari 26 kuma constituencies through the ballot. But muna 2018 vakatodzika vakasvika pa 25. Bose tikona vakadzi vachivharirwa kuma constituents vachinzi isusu takakupa ichi PR. So isusu sewapi tikuti semadzimai ngatichenjerei kuti tarisai kuti ari kunyanya kupushira for PR kuma political parties ndiani varume because zvinova benefita vanobva vativharira space kuma constituents vongoti endai kuchi ku PR.
Sekuona kwenyu munofunga muchabudirira here mune zvamuri kurwira?
Sewaupi tiri kufara zvikuru nekuti tiri kuona kugamuchirwa kweproposal yedu nekampeni yedu yatiri kurana iyo inonzi hashtag let's go 50-50 hashtag touch not our constitution. Tiri kuwana a lot of buy-in especially from mapolitical parties akawanda from aspiring women leaders even from parliament from the gender commission from other women's organization from civil society from the media. So tida kungoramba tichingoshanda tichingofamba tichingo raise awareness ma constituencies ma communities kwedu kunyanya nevarume even varume tikutova engage vachitozvinzwisisawo because nyaya yegender equality haise madzimai chete even varumewo tinofanira kutova engage and tikutova engage and tikutofara kuti vari kutozvinzwisisa and isusu tida kumobilize ma Zimbabweans kuti hanze inewo wandu wedu parikuvhurwa ma parliamentary public hearings pachaitwa kuma provinces ese ari 10 tiende tino reject a constitutional amendment e specifically section 124 extension iri kuproposwa iye gender ye PR quota system tichiti isusu tiri kuda gender equality tiri kuda 50-50 yakwana nguva yekuti semadzimai ngatisumuke titore maleadership positions ese kubvira kucouncil kuma MPs ku cabinet lower level kwese kuma communities yanguve yakwana nguve kuti tizvi represente tega nekuti ma challenges atikutasana nawo hakuna magesa hakuna mvura vana havasikuenda kuchikoro kuma hospital hakuna mishonga ma challenges ai anonyanyo face pane vakadzi nevasikana so it's high time tizvi represente tega and futi tirikuti pa 50-50 apa percent up ngati includewo ma young women apinde achitora ma leadership position.
Muzare Stanley Dewa, vari parunare ku Harare ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mapepa nau. Daily News rinoti paramende yashedza vadzidzisi nevakuru vakuru vezvidzidzo kuzokurukura pamusoro pekukwizwa kwakaitwa mari yedzidzo muzvikoro zvepamusoro. MuNewsday, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika vaMike Madiro vakaudza Sineti kuti musilovela mega vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vakaurawa nemashurugwi kubva munandira gore rakapera kusvika pari nhasi. Chronicle rinoti Zimbabwe Revenue Authority yakabata michina inofanirwa kuenda kuchipatara chemupilo ichiti inoda mari yemutero inoita zviuru zvitatu zvemapondo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzirai kuti vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Kwazuva vashamara revisiti 7 makadi vana mukoma Blessing Zulu vanandanonoka wande kana rejoto makadi yapo nokutendai nechirongwa chamunotipa tinokuteererai zuva nezuva. Ine hangana angu zvakawanda zvekutaura nokutaura angu pamusoro papasta avo papasta Baloi ndita ndinokutendai nedzidziso yenyama pakuwai nokutendai ramba makadaro ndokunozi kudzidzisawo kudzidzisa wai kuti tisarasika tizive kuti chichinonzi kunamata chii chinodiwa pakunamata. Saka ndinokutendai pasta nemashoko enyu makukutu andibata pakati peana yangu nditi musare zvakanaka ndine madzibaba knowledge nditi musare nemuyene zvara kanaka.
Fastidio 7 apo makadi vanhu vezano vangaitawo zvavari kuita asi pasi rese hapana asiri kuziva kuti vamunangagwa havana kuvhoterwa ende havana kuwina maelections vari kutonga nedemo ndosaka vakatenderwa zvirango. Ungati hako ndii ndiri kutonga uchitonga nedemo handiti, asi pakuti ugadzirise zvinhu zvemunyika zviri kunetsa haukwanisi handiti. Vanochema kuti zvirango zvakaiswa mushure moungatatora minda tapa kuvanhu vatema chiri maita imi minda yi munochemere nemasanction ifurenyu munaro. Handiti nyika ndenyu chiita zvinhu zvemunyika menyu handiti ndozvaimbotaura mazuva ayi hatinei nemasanction andakatemerwa isusu tinoita zvinhu zvedu ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo ndiye ari tachakahwina iyo munangagwa saka ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo. Avo vari kuenda vachinoratidzirawo kumba kwana Jobstar kwana Bita vachiita nzi ndo vakaita kuti zvirango zvivepo havazivi nevanoda kuronga kuenda kumba kwaishamisa havazivi vari kutyei kuenda kwakwa munangagwa handita munangagwa ndava kutonga nyika ndovaita kuti nyika yaite mamutembe zvayaita kudai sa ngavaendei ikoko kwa munangagwa ikoko vanoo vakamisa savagari ipapo ndo zvazvinongoda chete kwete kuti anzi MDC ndiyazvodai MDC ndiri kutonga ya ndatenda zvangu ndoitwa zvangu baba Tanya riripo paPretoria apo.
Apo paStudio 7 apo tinokumbirawo ini handizivi kuti pano paStudio 7 pamunongoti vanhu tauraivo maonero enyu handiti imimi sei muchizosarudza vanhu rume tinokuteerera zvenyu kazhinji munongoisa vanhu rume sanhasi mande maisa vanhu rume chete vedu vekadai muchishandawo masaidhi ose musabatawo vakadzi pasi pasi. Inini ndopane nyaya yangu kuti tinongoisa maaudhio edu zveda zvitaurwi asi zvevanhurume zvotaurwa tinzweiwe ukoko kustudio 7 tinotoriwo nemazana anokwanisa kuvaka nyika atenda hangu.
Halo vashamarari vestudio 7 notenda chaizvo nenhau dzamunotitepfenyurira Irangu zitandu netwa mazana mazana ndiri muno Pretoria mushando bvakumasvingo ndanzida kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano avo vanongogara vachishora vanhu vemdc vachitadza kuita zvinoita kuti nyika ienderere mberi basa ravo chete nderekungodzingirirana nevanhu vemdc vanova vasirivo vari papawa vanhu vemdc havasi vari kutonga ndo vakatibvutira masimba zvechisimba asi kutonga kwacho havachagoni vanhu vari kufa muzvipatara hakuna mishonga hakuna mabasa 95% yevanhu vemunyika medu havashandi asi ivo basa ravo hatirivoni ravanoita basa ravo ringori pakushungurudza zvizvarwa zvenyika zvinova ndizvo zvinoita kuti vave pamapozisheni avari nhasi vabe mari yenyika vabe mari dzedu dzavari kuita kuti vatirovere mari dzedu havana chinhu chavanokwanisa kuita varume avo vemasikafu avo ndatenda hangu
makadii makadii vakomana pastudio 7 avo tinotenda nenhau dzamunotipa asi makutitsingira nhau dzedu pavakomana vanhu vese vanotumira maaudios makaisa kachirongwa kevanhau waakuita zvekuimba saka chirongwa chedu chaganhuka chemaaudios chaachipfupi makambei muchichiita zvakanaka chaizvo vatanonoka hwandi apa zvino maakutiganhurira wanaiwo rimwe zuva ramunoburitsa vemusic avo vachitaura zvezvemusic yavo kwete kuzvipfanyidzira kuti zvikwane paavapo chechipiri musape bavanhu vezanupiefu nguva yakareba vana mutodi nana gakanje nana chirugadzira chirumanzu nana kainesi paradza vanhu vanotaura zvinhu zvinorwadza varivo vane utungamiri hwezanupiefu hwaparadza nyika enezikonzi kunoda kutorwa mari kumacivil servants kuchida kunzi kuwakwe zvekuitira mapurisa nemauto yeti ndo vanhu vari kuparadza nyika ichoo chimwe chibato icho chikunzi chinotaura sezvouori chizanupiefu pachacho vachingafumbunyuri vamwe vanhu vakaita uori saka hatidi kupedzerwa nguva nekuitirwa nezvinhu zvisina nebasa rese ipai nguva yakareba kuvanhu vemdc vakutaurire nyika nevakagara panyika vese pasi rese kuti vanhu vezanupiefu vari kuondonga nekuuraya upenyu hwevanhu sei mukati menyika yezimbabwe tiri kubirwa mari nevanhu ava mani zvinotirwadza mani ndini jokonya jokonya umwe wevamwe jokonya ndiri pano pamuzanzi
inehangu handina ngu mashoko akawanda zvara nhasi toda ngotenda hangu mukomana anonzi munasho aindakaona muso munhu anokwanisa kutaura ake paredhiya nyange achitaura ake achitsigira ake bato rake asi mataura ake azonyanyotirwadza achikumbiro changu chatiriri kuti adzidzise madhara mamwavo anombosiya nabhilifi gaura nana chuma nana mutodi kuti kunotaugwa sei inofanira kutaura kuti munhu ateerewo nyange asingakutsigiri asiri webato rako asi munhu unokwanisa kukuteerera achikuhwisisa zvanokuitawo zvino vana bhilifi gaure kana vakauya vapana kanatotomboteerera kana kawani ini totobva tatodzima nemaredhio acho kana gaure vauya nanachumao ana mutodao da vatodzidza kubva kuna munacho tinotaugwa sei kwete zvavo zvanotiitira vana gaure nanachuma namutodi izvo zvokungohukura kana vauya paredhio studio 7 vanofanira kudzidza kubva kuvana ndatenda zvangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nei studio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokokai timpinde muchirongwa chedu chimwe chidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm, papeji redu reFacebook reVOA Shona. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki vanoita zvekurima nezvenyaya yenzara iyo yapfunya chisero munyika. Tiudzeiwo mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8pm.
chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Senator Amy Klobuchar avo vange vachikwikwidzira mukana weDemocratic Party kuti vazopinda musarudzo wemutungamiri weAmerica vazivisa kuti havachaenderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Nezuro vaimbovemeya veguta reSouth Bend mudunhu reIndiana vaPeter Buttigieg vakazivisavo kuti havachaenderera mberi nekukwikwidza. Vaviri ava vabva vazivisa kuti vave kutsigira vaJoe Biden. Pari zvino vatatu vati pamusoro vasara ndiva Biden, Senator Bernie Sanders naSenator Elizabeth Warren. Kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu mubato iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzi wepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna.
Kumadhemocrat vakatanga vaine vaida kumira ndingatanga vari about 10 vanga vasara macandidate, asi vari kuenda vachipera vamwe vachibuda. Saka nhasi taona vamwe vaviri vachibuda vakaita sarudzo svondora pera, vamwe vanotwa vana Buttigieg na vaKobja mai Kobja havana kubuda zvakanaka. Saka nhasi vabuda vakati vari kuindisa sarudzo ravo kuna vaBiden.
Saka kana makatarisa kubuda kwavari kuita vachiita umwe umwe kudaro, zvinoreva chinyi kana takatarisa pane vasara vacho vese?
Vamwe vari kutemba kuti kubuda kwavaita kuchabatsira vaBiden, nekuti semaonero avo ivo ndeyekuti vanhu vavanga vachinyengetedza mavoters, vanga vachinyengetedza same group remavoters. Asi ndisingazivi kuti zvichabudirira here zvavakatemba, nekuti ivo vaSandersvo vane vavo vanga vari second choice yevanhu, kuti kana ava vabuda vanoenda kuna vaSanders. Saka tichaona nechipiri kuti zvichabuda zvakadaro here.
Wamunoona sekuti ane simba rokukunda vaTrump ndiani pavaviri ava?
Ndinoona kunge vaSanders ndo vane simba, nekuti semataurira avo muno muAmerica sarudzo rinoitwa nedivi rinenge rine energy, rine excitement yekukwanisa kuita kuti bhesi yevanhu yemasapota ifare, iwanewo kodzero rekuti pane zvatiri kunovhotera. Kwari zvinhu vatiri kuona ndeyekuti vekudivi raSanders especially vechidiki, maminority vari kufara zvikuru nemeseji ari kuvataurira panyaya dzezvikwereti zvechikoro nenyaya dzehealth care. Saka ndoona kunge meseji iyi iri kuenergiza vanhu kudarika zvatiri kunzwa kubva kuna vaBiden.
VaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Ahora sí, I get so shy. Bona, coke. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku ino pepeta, lakanjoda kukuchengeta. Every day no ni feketa, suarangu uno chengeta. Yangwe ziga ni vengeta, diwe wacha no ni pengeta. Wasando mbasane, mino nawe mele sanane.
Tenge kambo kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvekare. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika disenda baku vi.